Good evening, Zimbabwe. This is The Connection, a platform where we discuss all things youth. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, October the 16th, 2018. I'm your host, Tungameli Nkomo. Tonight, we are talking about survival in the face of the obtaining economic challenges. How are you keeping your head above water? How are you managing? Let's get connected. On WhatsApp, the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly on 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. And as you know by now, we are also streaming live on our websites, voandebele.com, voashona.com, as well as voazimbabwe.com. Zimbabwe continues to slide into deep economic challenges characterized by cash shortages, surging commodity prices, and high unemployment, which are affecting millions of young people. The pertinent question we are asking tonight, therefore, is how are you faring? How are you fending for your family and yourself, of course? Let's talk. Let's share our stories of survival. And the show is all yours, listeners, tonight. No politicians, no pundits, just you. The ordinary folk. Le chonanjani emakhaya ikudibana kuhlelo The Connection ohlelo lobasakhulayo lamhlanje kungolwesibili. Mhla zilishumi la sithupha kumfumfu 2018. Lamhlanje kulolu hlelo sixoxa ngendlela abasakhulayo abaziphilisa ngayo. Siyazi ukubana umnotho kawumanga kuhle, imali iyasilela emabhanga, imisebenzi kayitholakali, seyaphenduka yaba lilihlo lentwala, kanti njalo intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezigoqela ukudla, imichova, amafutha ezimota layo iqhubeka iqonga. Ngaleyo ndlela sifuna ukuzwa kini balaleli bontanga ukubana kahle kahle liphila njani emumeni wonke lo onzima kangaka. Ungabe uthengisa amatamatisi mhlawumbe yatshontsha, mhlawumbe yenza yonke inyakanyaka oyenzayo ukuziphilisa, ukuphilisa imuli yakho. Uhlelo ngolwakho lamhlanje sifuna ukuzwa kuwe. Kasilabo laba bezombusazwe ababuya lapha esikhathini esiningi bezokhuluma izitori ezingekhoyo. Sifuna ukuzwa kini, lisitshele izitori ezikhona ngempilo yenu emumeni wonke lo onzima kangaka. Ndiyo nyaya ya tiri kukurukura nezvayo nasi vadiwa vatereri. Nyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi munyika. Saka mubvunzo watiri kukubvunzai sevechidiki nhasi ndewekuti muri kurarama sei sezvo upfumi husina kumira zvakanaka. Tinoda kunzwa kwamuri kana uchitengesa mavegetables, muriwo kana paine zvauri kuita chero. Tinyorere tsamba paFacebook kana kuti utirizire runhare pano pachirongwa tinzwewo kuti uri kurarama sei muri kurarama sei ndava ndawana mutereri wangu wekutanga nhasi vavaya vezvematongero enyika vatinowanzokurukura navo muchirongwa nhasi havapo tuda kunzwa kwamuri sevatereri chete ngitate umlalelo wakuqala uLiberty kunjani Liberty Halo Liberty.
Yebo baba kunjani?
Siyaphila unjani lawe?
Ah ngiphilile vele.
Yeah, usixhume ungapi kwenda?
Ngixhume ngilapha eGweru.
Kunjani enkabazi?
Hayi ukhawula fowethu.
Mhm, uyizwile indaba. Injani impilo? Uphile kanjani kona ngapha eGweru?
Hey kuphileka nzima akutholakali lutho phila nzima nje hey
imsebenzi
imsebenzi kayikho ikuyotha khona okufanayo nje ukuthi umuntu sesiphila ukuziphandela nje kuphela
ukuziphandela khonokho Liberty kwesifuna ukuzwa akungichasisele nxa uvuke ekuseni kuyini okwenzayo kahle kahle usiphandela ngayiphi indlela yikwe ngifuna ukuzwa khonoko uLiberty lapho soluqumile ucingo lwakhe kodwa usitshayele eseGweru ubekhala ngokoma kwempilo uthi hayi into kasihlangani umumo mubi imsebenzi kayitholakali bengisambuza nje ukuthi ubekhuluma ukuthi usephila ngokuziphandela ngase ngisithi mina uziphandela ngayiphi indlela kodwa ngokusweleka kwenhlanhla ucingo luka Liberty lusuke lwaqumeka ke lapho uyomtereri wedu weStudio 7 atrizira runare ari kuGweru mkoma Liberty angachitaura iye kuti haiwa upenyu waoma saka ndanga ndichimubvunza angachitaura kuti akurarama nekubatanidza nekukiyakiya saka ndanga ndichimubvunza kuti kokukiyakiya kwacho kuita chii chaizvo kana achimuka makuseni anenge achizokiyakiya achiita chii kuti awane cheuviri asi foni yake yazodambuka yazokata asi tienderere mberi nechirongwa titore mutereri wedu wechipiri mukoma Shepherd mukoma Shepherd ndeipenyu
handiri right mushe zviri kufamba
hai mbichana matibata muri kupi
ndakuma ndibata ndave kunyazura chaiko chaiko
kwakamira sei kunyazura
kunyazura kuri nani
mainzwa nyaya iri mugango muri kurarama seiwo semunhu wechidiki
kurarama semunhu wechidiki zvakatooma chaizvo hazvina kumira zvakanaka neekonomi yedu mabasa hakuna saka zvikutorema kutongoraramawo nenyasha dzamwari
saka kana muchimuka makuseni mukoma Shepherd zvizva munoita chaizvo kuti munge muchiwana chekudya cheuviri because hongo nyasha dzamwari dzakanaka dzinotiraramisa asi munhu wenyama anenge achidawo chingwa handizvo
handizvo chaizvo vatinoita timuka makuseni vazhinji vacho kutaura chokwadi vari kutotiraramisa vatovabereki chaizvo isusu kuti kurarama kwenyu chaikuchai kwakatooma kutokiyakiyawo zvinodaiso ukazoonawo mari yatime but kurarama chaiku chaiko kutoraramiswa nevabereki
saka pakaoma kapa
pakaoma
haiwa tinotenda mukoma Shepherd makaroora
handisati ndokutotarisira kuda kuroora
saka mozoroora mukoma Shepherd muchichengetwa nevabereki muone kuti pane dambudziko ipapo
pane dambudziko huru chaizvo
haiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma wangu
haati nutenda ndura kumorefa wesa rinya zvira kuno
ndondi novimba kuti vakaterera
akaterera wana saiti pere wana nina dinya zombe niwamwewo wakangodaro daro wana givir singa
aiwa thank you so much mkoma shepherd
zvakanaka
That was Shepherd Nyazombe calling us from Nyazura. He's saying as a youth, he's surviving by the grace of his parents. Into Tanisa, yo, ugubana, abasakula yabanengi. Bazi thola bekusimo sokuthi umuntu sefikile uma 25 engene kubo 30 35 40 lokhu ugcinwe ngabazali into ekhona enzakalayo edanisayo kakhulu ndimbotorazwe imumwe mtereri parunari makadi mkomo wangu Hello, Magadi Mtereri?
Kishuko Magadi, yoo.
Aywa, tiripo edu, ndati mkoma wangu, ndire gerere yu ipapo. Muna ito anizita? Hello, Mtereri, ndati muna ito anizita?
Nye ndetu amabesa tarini.
Aha, matibata murigubi?
Ndikuno ku South Pretoria.
Pretoria, kwa amira sei ku Pitoru.
Everything is fine.
Ma inzwa nyaya ya tiri kukurukura nezvayo nhasi. Muri kuraramawo sei semunhu wechidiki ku Pretoria.
Eish, zvinorwadza because so far hatikurama matikuno vana vari ku Zimbabwe. It's so hard. Tinototirwadza nango nesu.
Asi mabasa ari kuwanikwa here ku South Africa.
Ya, tiri kushanda. Tinongosiyana kuti vamwe vanhu vashanda bai, but kuno kuti tiri kushanda everything is fine. But tinotirwadza kuti maparents anenge ari kuSimbabwe.
Asi muri kutumira here matsangana bhega nemacooking oil nemawatiwati pa
tikutotumira tikutogadzirira kutouya izvozvi pana December ipo patinototumira because tikasadaro semi dzedu dzinofanizara tikateedzera kupidzani PF neMDC hazvina zvatoshanda ndinotohwira tichi vanhu vekuZimbabwe vachiri kutarisira kuti zvani PF ichaita change ivanga vari vamunza vauya kuzotsvaga basa nguva iripo vanofa vakabata masetifiketi hakuna chiri kuchinja kuZimbabwe.
Asi manje tikazara tese kuSouth Africa ikoko zvinozvoita here nhai Modest
ndotoona zvotori nani dhanu kugara kuZimbabwe zvobetsere vachingochisima vari kuZimbabwe zvipatara hazvina kana mushonga everything hapana kana chii kubuda ndotoona sekuti zvitori nani
asi hakuzi kuramwira munda kumakudo here
ndinotoona sekuti handitombozvione kuti kuZimbabwe handitombozvitarisi kuti kurusha kwamafuta kana chii handakana basa nazvo because ndakaona kuti hazvina zvazvobudika hazvina zvinombochinja fota haitombochinjisi kana zvinhu life inongoda kuti iwe uzvifungire wega but wakamirira kuti ZANU-PF zvafanira kunge changa chakahwina unongoita the same thing because asati ava ahwina saka zvimwe zvinhu zvoda kungozvishandisira brain.
Aiwa tinotenda ndimuzvare handiti
Modesta Taruvinga
tinotenda muzvare Modesta Taruvinga nekupinda muchirongwa murambe muchidzoka
orait maita basa ndikokurudzira kuti vamwe kana bhodha richivambudzika ngavangovambukawo sezvinoita vamwe.
Aiwa tinotenda zvikuru. That's Modesta Taruvinga there, calling us from South Africa, Pretoria, Epitori. She's saying that really there is nothing to look forward to in Zimbabwe, and she's urging other young people to come to South Africa, where she says life is much better than in Zimbabwe. Kodwa ngimbuzile ke lapho kumana, Modesta, umuntu wonke eZimbabwe engeqa umngcele eqe uLimpompo eze eSouth Africa kungayenza na, njengoba la iGoli phela iseyiGoli yakudala leyana eyabomkhulu bethu labo baba bethu, hayi eya these days siyatshintsha imisebenzi kayitholakali. Kodwa uphendule uModesta wathi hayi kababuye, impilo lanxa imisebenzi ingani yasilela kancane ngapha, impilo ingcono kakhulu kulokwe Zimbabwe. Siqhubekele phambili ngohlelo nxa usanda sixhuma uhlelo ngolapha sakhulayo, uhlelo The Connection. Namhlanje asilazo ingcwethi, asilabo abezombusazwe, sikhuluma lani banikazi bohlelo abalaleli phela, ibe ngikhuluma ngabo lapha. Sifuna ukuzwa ukubana njengabasakhulayo liphila njani emumeni omubi kangaka wezenotho. Imali yasilela, imisebenzi yasilela, akulalutho oluhambayo. Ndiyo nyaya ya tiri kukurukura nasi muchirongwa chenyu muri yeZimbabwe, chirongwa cheve chidiki tichida kunzwa zvikuru sei kuneve chidiki kuti muri kurarama sei. Tichitarisa kuoma kwaita zvino mufumi wenyika, zvina zvina kumira zvakanaka zvachose. Mari iri kuramba ichishaikwa mumabhanga, mabasa haazi kubatika, mitengo iri kukwirira vese vari pasi nevari kumusoro uku. Saka hapana chiri kufamba zvachose. Saka tikuda kunzwa kwamurisi vechidiki kuti muri kuraramawo sei. Nimotora mutereri mukoma Donald Mamboma kuSouth Africa uko. Makadi mukoma Doni?
Vavara mukoma Mutunga, makadiko?
Aiwa, tinofara kana muchifarawo. Kwakamira sei kuJoburg?
Ndiri kuRustenburg mukoma. Kungotatarika. Ngoti chero ndiri wapenyu mukoma wangu, asi kuti kugara musango nguva dzose dzose uchiko hakunyatsi kuita kufika mutano. Yange yedu tikandi sista vangu vangachitaura Modesta vanga vachiti hawoye vanhu ngavauye, bati notozongoona kuti haungatendi kumaraini kumakwato mukoma, haungagutiri kumakwato kumba kwakuduya, haungablemi mai vanoita nekidhoga vana kutibikira mai vako ndanzerao vasingashata kuzvita.
Saka mukoma Donald, kuSouth Africa ikoko mabasa ari kubatika here?
Ndobva ndotaura kuti mukoma hakuna, hakuna mabasa. Tinenge tichishanda mukoma, asi mabasa kuti ari dzisei zvokuti tingatotipa mabasa. Mabasa anobatika zvakaitakana tiche tirongo hauvakubatika vanerungu vanene Modesta vangandikotaura zviri zvongu zvekuti asi mabasa emungatisa mabasa anoshandirwa nevanhu vekuusha muromo zvokutaurombo mukoma hatidi kunyeva mushakwedu kwezvavangoona akati kana zvindezvazvizona akati hazvina ngeavinvanhu nemunyama iri kuzimba kuti yakamunyama ndinarine nedu yangokurira munhambo bati asina tenzi kumakwati ngoma kuti ndinenda nokuta kumakwati amba kuti ndina hapa iwo problema kumakwati ndavana uri bikira amba kumai akoti angaitwa hai zvondinoita nuko
saka kana vanga vangu saka saka toita sei mkoma Donald
ah papa angu ndizvo mazuva ano pamaonera ndirikuzvida nezvogoti hazvo munhu anofanga kungotsata nhumba vanga nguva iyi ah zvekutarisira hurumende mkoma tinganyekerana izvo ndatega ikublema kana kutarisa kuti vanoti kuti hakuna chinobuda sezvo igauziva izvo hazvidinganga kushopera hakuna chinobuda kuwana kuti kufundikana ende mukanda kuti gore raona kukwana vapi namusisimu kukawa kukapa vakatora ivo vamurangagwa asi hatina chatataura zvemufamba sofa hakuna chakataona mavari zvotaaweki hakuna iko kesho vamubatira mutero matepi zvemuzokungoti kutsvaka kuwashaya ngoma kutsvaka utano mubati hakuna vanhu ava havana mazano manyuwani zokuti angamusa nyika pairi hakuna sofa tirikuona hapana kana chakataona chachinja zimbabwe is open for business basi ebackground hapana chiritanjepo chinobatika iro zviri open for business ndizvo zviripira chataona ende kana kati kana ndaidi chine katera kako kuti vana vemunyika zvakada vana masiwa vangadi vakataona kwete vavakazinda chiya vangadi vakaita zvila zvizvo kana ndaidi chiri kuona vana vemunyika mwaya zvemhandu ndionite kuti panishambira ngoma hava bhizi mwe yavo kuti munhu anenge ane mumafungiro emhandu ngava muti yemu yavo iyo ezvo mwaya mwe yavo kuti munhu anenge anikataa vanhu nemari manje vana vemunyika vanenge vane mari dzavo havafaniri kuzviita investment kana kuti ndo vanenge vaiti mhandu vana vama kuna mawere vana James Makamba saka yonita hati yanitirangu kuno kuta kanyara mkoma nukara mmae matongi kanyara
aywa tino tenda
hakuna pata yonita hati ngangari ya matangu kana FZ hakuna kwa niko hindi hato kuzwe FZ nuko nangu chokera ubo MJB hati na jauna hati saka nungu vata mkoma hapana isa tinga ngangari ya
aywa
kwa kini hato kuzwe ya vana uo kukuti wa wani kwa jura kwa mpajira kwa jura iwa
machi uvira vanhu mbongoma vasina hangu vakaipa ngoma aiwa tinotenda mukoma ane kupinda muchirongwa mukoma Donald
yofa ndinotenda mugomo rakatatenda
aiwa tozomuroisa
thanks
lobe gungu Donald Mamboma a prominent Studio 7 listener ube se tintake lapho eMzansi Afrika la uyakhala nje uthi hayi into gazi hambi kuhle la khona le eMzansi Afrika siqhubekele phambili ngohlelo silomunye njalo umlaleli tinemumwe zwekare mtereri wagadi yako mtereri halo mtereri halo mtereri wakadi yako ungani kasixhumani kuhle lalo mlaleli kodwa ngikhangeleke imbiko elisithumela yona abalaleli enkundleni yeFacebook ukholena uyaloba lapha ekhasini le VOA Shona uthi yena anzi namkoma kholena kuoma kwaita upfumi hwenyika zvinoreva kuti ED Nangagwa haana kuhwina ngukholeni ke lapho uyakhuluma kuti ukoma ukubhidlika komnotho okuqhubekayo kutshengisa ukubana umongameli Mnangagwa kanqobanga kukhetho ndimkoma Colin uyezve panani apo mkoma atafadzwa anzi hi amtafadzwa tapfumanei from Zimbabwe I live in South Africa ndiri wechidiki ndakatobuda munyika nekuda kwekuoma kweupfumi hwenyika kunotsvaga kuti ndigone kurarama nekuraramisa vabereki hurumende yatiurayira future yedu nevana vedu hatina chatinokwanisa kuburitsa kuchema kwega kwega mutafadzwa tapfumanei ke lapo uyakhuluma uti yena uwele South Africa wafohla eZimbabwe wabalekela kwele South Africa ezama ukuyaziphandela ephandele labantwana kanye labazali ngoba uthi hayi uhulumende weZimbabwe usebulele ikusasa labasakhulayo ngokuthabalala ngokwehluleka ukulungisisa umnotho uthi akula lutho oluhambayo. Sikhangele enye imbiko njalo kulobani lapha anzi makadiko nirimsikana wemakore 15 ndiri form 2 kuno ku Zimbabwe dambudziko randave naro ndere mari hanzi nemamiriro akaita zvinhu munyika handichakwanisi kuvanirwa mari yechikoro saka ndiri kukumbirawo kubatsirwa kutsvagirwa scholarship. Hanzi nemusikana uyu ndinodziza pachikoro cheMatthew Rusike muHarare. Uyakhuluma ke lapho uTricia Kapuma uyakhala uthi unguntombazana oleminyaka elishumi lanhlanu ukuform 2 okudanisayo ke ngokutsho kwakhe uthi kasenelisi ukuqhubekela phambili ngezifundo ngoba useswele imali yokumhambisa isikolo ischool fees. Ngokunjalo uyacela ukubana ongaba ele access to scholarship kumbe ongaba efuna ukunceda udinga ke lolo ncedo. Timbotora Mtereri Parunare wakadi yako Mtereri
tiliko makadi makadi baba
tinofaragana muchifarao
kuri kuzvizvi kutiomera baba zvizvisina hapana kavana vechikoro chatiridzwa kuendeswa kuchikoro nyekuoma kwenyika
machibata muri kubi
ndiri kuchinhoyi
kuchinhoyi uko
zvinhu hasi kumbowanika mumashopu tiringotenderera hapana chati kumbonyatsoona chikunyatsoitika chaichezvo
ko inganzi zvaanani mazuvano
hapana chirinana mafuta aruda $12 wawana paari kuwanika pacho hapana chirinana mi
mafuta cooking oil
$12 2 liters
ko shuga iri kuwanikwa
shuga iri haisi kuwanika mumashopu mahombe hamuna shuga iri kuwanika mukoto mairi kudhura imomo shuga flour rice zvese hakuna hasi kuwanika
saka muri kurarama sei mukoma wangu
takutongorarama nokukiyakiya kungotengawo zvinodhura izvozvo kutingosevhaivhaivhaidza kuti ingoraramawo zvenomhuri
kukiyakiya kwacho ikoko ndiko kwandinoda kunzwa kuti munenge muchikiyakiya sei mukoma Gerald sezvo mabasa achishomeka kudai munyika
tinongoitawo tinongoshera goridhe mupurazi imomo tichidzoka tichingodaro
saka munorarama negold panning
gold panning ndokurarama kwatotoita pasa zvizvazvo kutikuomera
saka munenge makawanda sei kumigodhi ikoko
takawanda makurukosa ndo akatowanda manje ndevazhinji tiimwa musango mhobhoka zvara musango akanzwa kuti kuraramira musango hapana chokuita tikashaya kudaro hatiraramise mhoo
muchiri kuita here zviya zviya zvemakorokoza zvekuti kana wabata wari wasikoo manje wawana kamari kako unorara kukrabhu spenda mari yese iyo mudoro
ini zvangu kumwa handinwe zvangu handizorara kukrabhu
asi varipo vachiri kuita izvozvo here nekuoma kwaita zvinhu
ndisingazivi hangu mavahasi munhu asingafambire kunzvimbo idzidzi handinyatsozivi hangu kuti zvichiri kunyatsoitikere but kuona kwangu ndofunga zvavazvishoma kuti zviri kungodhura razikana kuwanika kwazvo namadrink chaicho yamumashopo hamuna
soft drink chaicho
matm chaimuchema kuti hamuna kana zvonzi soft drink kana drink iro kwasa kuti unitengere kana mwana akanwa hamuna
kuana mazowe
hamuna kana mazoe hamuna kanakana zvichi zvinowanika mabasic commodities ese hamuna muri kungowanika zvinhu zvatisiri asimbozvishandisi mazoe ese zvokuti mofana makazara maroiko
Pagaipa. Aiwa, tinotenda mkoma Gerald. Maybe mvunzo kupedzisira. Saka, murukona kunge chii chingaitwa kuburitsa nyika mumadhaga airi aya. Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Gerald.
Maita vano.
Yeah, that was Gerald calling us from Chinoy. He says he is a gold panner. That's how he is managing. That's how he's fending for his family. Uti, uyachekecha Chinoy uGerald ungomunye wavemba ikolite. Ngaleyo ndlela uti ulendlela yokuphilisa imuli yakhe kodwa uthi kakulula ukhala ikakhulu ngokutula kwezinto ezimqoka empilweni kaZulu lokusilela kwazo uthi hayi Chinoy akulalutho emashopu inamnete sibisalo oflower ochukela impuphu awuthi cha uyangena kubo TM ungene ngapha emasupermarkets awusoze ukuthole. That's the state of affairs in Chinoy, according to Gerald. He says the shortage of basic commodities is obtaining and getting worse, whereas we hear in other, in bigger cities and towns like Harare and Bulawayo, we are hearing that the shortages are easing, though prices remain high. Siqhubekele phambili ngohlelo isikhathi isesihambile mpela laphana. It's 28 minutes before the hour of 9. 28 before 3 o'clock emine enkulu lapha eMelika eWashington DC. Tiende remberi nechirongwa timbo tora tereri mkoma ino senta. Magadi mkoma ino?
Nofara, magadi enyu budi.
Ayu wati, nofara, kana mchifara o. Magadi bada mwregubi?
Kuno mwregubi East London, Tanzania, South Africa.
Na, ku East London, ku South Africa?
Yes.
Maizwa nyairi mugango murukurara mose ku South Africa.
Irimani atishori mwari sekuti kuno ku pazhinji tingori ma truck driver saka tutoona kuti ndo zvinenge zvitori nani mbozamazamo nyangwe zvipota zvichioma zvazvo zvichimbovengwa munongoziva kunomboitikawo mazinofobia kumbopitirwawo matai asi upenyu nenge uchingoenderera mberi itori netarisiro yekudzokerawo kumusha but zvinhu zvakangooma kudzokere kwacho hapana kutangira kana magipi aunenge wambotarisira nekusvina vatoriko vatori nani vatojaira zveko isusu kuti tidzokere so far azvitomboiti tongosinga tiri kunoku kusvikawo zvinhu zvachinjawo toronitasiro kuti zvinhu zvichachinja nyange zvazvo zvisiri kuratidzira asi tinongoimba kuti zvinhu zvichachinja.
Saka muchi kudraivha magonyeti kwamuri kuita uku muri kuita lokali kusouth africa ikoko kana kuti munombobuda muchienda kuzimbabwe tanzania kune dzimwe nyika dzakadaro da?
Ya, inini zvangu ndinoita local. South Africa since yakakura zvayo. Tinove tiritorwa malong distance kuti from here up to Joburg it's about 1000 Ks. Unokwanisa kuenda kuna Mpumalanga uchingotenderwa all over South Africa. But tine vamwe vedu vanobuda vachienda kuZambia nevari kuenda kuDRC. But ini hangu hasina ndambobuda hangu cross border kurwa local.
Mhm. Saka pay yamuri kuwana ipapo I munogona kurarama naye uyezve kuchengeta muri.
Ya, tikumanager. Tikumanager kuchengeta muri. Nekusevawo kusopa saidi yekurongo nekuti kushanda kwatirikuita kuno kwazire kuti tave kuno tinoti torongwa kumusha tovakawo semadevelopments kuitira kuti patinozoendako kana kuti vana vazoonawo pekutangira sekuti kunoko hatingati tobva tagara nemhuri yese kuna inenge itodzori kumusha saka tichi torongwa futi kumusha vatishanda kuno.
Mhm, aiwa, tino tena nekupinda muchirongwa mukoma Innocent, murambe makashinga.
Tinotenda baba, maita basa.
Mhm, yakhuluma ke lapho Innocent usichayele ucingo ese East London eMzansi, uthi yena ungumchayeli wamagonyeti, uchayela nje local eSouth Africa. Ngokunjalo uthi uyenelisa ke ukuthola imali yokugcina imuli yakhe. Pa Facebook timbopinda mudande mtande tione kuti vatereri vari kuti chipana baba tadiwa cheure. Azina baba tadiwa tiri kutambura chokwadi ichiripo ndechekuti dai tambochinja utungamiri timboona kuti imwe party ichatadza ichatadza kugadzira zvinhu yere ngo baba tadiwa lo kuti hai abasakhulayo abantu weZimbabwe bayahlupheka kakhulu ngakuya ke kuguqulwe uhulumende kubonakala ukuthi kungangena elinye ibandla elingayisilo zanu PF lizawehluleka ukulungisisa umnotho welizwe na kodwa okukhona babatadiwa chiripo ndechekuti tiri kubva kamusarudzo yakahwina zanu PF sandaphuma ekhethweni yanqoba izanu PF yangkhona whether yanqoba ngokuqondileyo kumbe kwadlelezelwa asikwazi kodwa ukhetho lusanda kwenziwa vayivisela abantu izanu PF embusweni timbotora mtereri vagumbo makadi mkoma wangu
tiripo makadini vongu
aiwa tinofara hedu matibata muri kupi
ini ndiri kunonzi kumberengwa
kwamira sei kumberengwa uko
zvinhu hazvina kunyatso kumira zvakanaka kunyika hazvina kugara zvamira zvakanaka kana
chii chanetsi
but, but maprize zvinhu maprize zvinhu mumashops zvirimo but maprize achindiwo anorwadza vanhu vakwidza vanhu vakakwidza mitengo asi ofulaid hazvo tingangoti maybe 3-4 days izvikapfuura izvi mitengo yanga ichiratidza kuti yadzika yadzika plus zvinhu zviri kuwanikwa chero asi kuri kunzi munhu awanikwa cooking oil unonzi utore 2 pamunhu cooking oil iko zvino yakuita $6 yanga yakuita $10 but yapa 6
cooking oil 2 liters
tiri kutaura muzvishavani yapa $6 challenge inondibata yandiita sokuti yandisibatei ndeye fuel baba tinorarama tine zvigayo zviri kumaruzevha zvigayo zviri kumaruzevha zviya zvinoda nhingiri zvinoda dizi manje kana kunzi mota inofanira kusvika yomira yofila dizel chigayo ndoisawo mota here ndonofilidza dizel pafiling station tine matractors munoziva kurarama kunoita vanhu vari kumba kuya tine mataratita taratita haungaitori ukaenda nayo kutaoni matractors anotibatsira kutakura zvitina mamwe mabasa ese ekumba aya pane mota dzimwe dziri off road dzinotikwanisako dzisati dziri dzinogara dzichitibatsira kutakura chibago kuendesa kujmb kwamakaka kuya Mota hii kuti hii drive upinde na ayo zilori na zilori akaraya uri drive upinde na room town hapa tindika hapa family. Kata ipapo ndo upa noti remei because ikutisu andiki ndanzo ani kita ura mjika anji majerike nano nze acha tende gine madramu kama filling station.
Ndeo so hari kuta ura.
Saka ini chindi kuda ikutisu gayo zese zoto mbomira ere kana kuti toita seito utakura chigayo chopinda mota choinda kuna chaka siwe lukutawa
akatombo meki sensi za chose kamtemo kachika
because mingi iye kwa nchikita ura ye chigayo kumisha kuya kuya shaka wanda za nivala na chigayo kumisha ndozi notirara nika ndozi notibetira wanu watinuwa ndisi nruda ina ndidi nruda kutawara chokwa dipandi mire panapa andisandu kutiza chokwa dichiripo ini Zani PF supporter yaka kwanza mberenga but manje maningi manana imenitemo inoti inige chidosera bato redu suri ni wanu wano kutijira waya anditi mnuna oti inu pasangu fano kutijira kufuza ini nye zaka fana wana nini so for finances mnuna oti wautu kumashure peso ukuzunu zazu tiende kataka ngonyara riwa bati pangu iti wa announcement ima percentage yukupa kuti USA ron zromira roga USD aningi bond zromira roga zunu zese zaka pasu ati njama rate ima rige currency zaka pasu adu kanga nisika mni zaka ndo wana so kuti njima problem ya tina yendo yukuti vanungu panungu implement wa mitemu angofunga kusa mitemu yaka anungu isaasina kutanga konsaweti denu so baza umira muna haripasi anuwa ndiye anozoenda kunovota asha anditi mwoni
asika mkoma gumbo matara uti muremsi giroe zanu PF ndimi ka muripanyanga muno mbotaura ere navo vakuru venyu kuti aiwa muri kutitsika konzi zva kamitemo kamuri kuisa aka tumitemo twamuri kuisa uti atumboshandi zvachose munombowanawo mukana here wekutaura nevakuru venyu.
Baba platform yandiendi na nindi andina platform yandiendi tuwane pando kwa nisa kutawara ndiri ndipo pamori papa apa dinu andina kwa nisa kuzona na wira kutawara na apana pabisi pano nyaye nungu wapo ndiyo kutia hawa changi wa itari sechi kana kukonsulta kutoka kukasukua nukuya loda mzikori ilipo pano wani communication breakdown kwa zikana niteme ya isi wa hiyo muno ino doka kuzoonesera iindri zasi zasi ndiri kupasi kuya kuya ndinenda kutsungirirwa zvekuti apo ndiri supportei Zanu PF maybe kudai ndevamwe veZanu PF vari kuita sabotage hatizivi vamwe vari kugarirana because nyaya yakaitika chaapa ndeyekuti vakambomanyisana pachavo saka vanoziva kuti vobaya papi kuti zvinhu zvisati isusu tei tingotevera tiri kumashure hatina zvatinoziva.
Aiwa rambai makashinga vagumbo tinotenda nekupinda muchirongwa
manje andinoona ini makutondimemeravo kuti ndirambe ndakashinga asi chokwadi chiripo ndichocho kuti ini ndiri supporte Zanu PF tinotenda yedu ndizvo chaizvo but yei nyaya yemanhu yemajerikeni ndoona sokuti ingangoomesera munhu wese because handifungi kuti vanhu vangazvitambira zvakanaka
pakaipa tinotenda mukoma gumbo mudzoke zvakare svondo rinouya
tinotenda aiwa maite henyu
yateta lapo ubaba ugumbo uti hai ungumsekeli webandla leZanu PF kodwa yonke le nyakanyaka enzakalayo ukupilika komnotho ukudula kwezinto namhlanje babethule umthetho kuthiwa bathi abantu abasavunyelwa ukuthenga amafutha ezimota ngezigubhu uyakusola kakhulu lokho ubaba ugumbo ozikhulumeleyo wathi ungumsekeli weZanu PF uthe eminye imithetho ethulwa nguhulumende akakwazi ukuthi ungaba kulokudonselana okukhona yini kuhulumende owuthi omunye lomunye okugovernment ulethe imithetho yakhe mhlawumbe ngenjongo ezithiyeneyo abanye baya befuna ukwakha abanye befuna ukudiliza ngamazwike kakumbo umsekeli wezanu PF osichayele ese mberengwa timbo endirambe rine chirongwa chedu kora tutena iza the time sesalo imzuzo elishumi lanhlanu sitate umlaleli uJabu kunjani mlaleli? Alo mkoma Jabu muribo.
Mkoma Tunga kuti seiko pari seiko pa United States up.
Kuno kuri bo mkoma we mkoma wangu tingatikira imimi ikoko.
Kuno kwakanaka tiri kuno ku South Africa taroera kuno wakomana takabhuki tasunga sunga mabhegi tichiti katapinda wakomana manje mbudzi dzakabiwa. Zvino nyairi kuitika tiri kuiona zvine zvitaa takatarisira kuti ndozvazvichaita kana kuri kuti vakomana avo vanenge varambira pakutonga nenharo zvavari kuita vasina kuhwina. Saka nzira yedu yakananga ku-2008 ndokuyananga iko zvino handioni paine chinhu chinochinja ba plus muri kuona mitemo iri kungoiswa iyi makambozoonepi imimi kuti nyika isave fuelo zvinonzi izvoni musatengere mumadhiramu not make sense hazvishandi pazvo zviri kuitika kumusha uku.
Saka kusouth africa ikoko mukoma Jabu ari kubatika here mabasa?
Mabasa toda kuita mabasa emaoko eduka nekuti kumafemu vanhu vawandisa muno South Africa inyika yakatakura mumarainbow nation ka kubva Africa yese kuburikidzawo nevanobvawo kunze kwenyika chaiko vanouya vachishandawo kuno. Saka mabasa anenge ari kuita mashoma. Saka vazhinji vedu vanobva kumusha tinongoita zvemaoko izvizvi mabasa etinongoita emaoko edu. Asi aiwa tekudya tichiguta aiwa hatisi kumborara nenzara ba hatisi toda kutenda Mwari.
Aiwa tinozvikudza izvozvo kuchengeta mhuri ndo musimboti weupenyu.
Ya taura henyu hatiri kutizvoni dai wakuru wavanga vaonawo kuti no zvetaifunga kuti zvichaita zvaramba. Ndinoona chinhu chakakonfyuza vanhu hama dzedu kumusha uko kana kuti vabereki vedu kumamisha kuya kuya inyaya yekuti ka vamukoma mugabe vanga vasingachanzwana nenyika dzekunze. Saka kuuya kwakazoita garwe manje richiswera riri mundege richiti raenda uko radzoka raenda uko radzoka vanhu vakabva vatofunga kuti hazvo zvatochinja munhu idya muvhotera uyu waringe wabvuma kudzoka munyika. Ende plus imwe nyaya tiri kuona hangu nyaya iri kuitika yekuti izvoni iyo vana purezidendi vanoti izvoni isusu tichakwereta dzimari nyika yedu iyaya haisoda kukweretwa mari ba iri kuda kuti idaidzwe mainvestors avhure maindastry kana kuti kutanga mamwe maindastry kwete kukwereta mari. Nekuti mari yati kana ichinge yakweretwa iri kutodyiwa navanhu vairi navanhu vashoma hazvisi kubudirira. Plus mari iyi haichagoni nyika iyi haichagoni kumutswa nemari yekukwereta asi kuti imutswa mamaindastry pomutswa mabasa pamwe unogona kusimukira kwete zvazviri paizvi.
Saka toita sei mukoma Jabu mwanakomana akavimbisa kudira nyika shuga asi zvakaramba?
Ivo vapo we inini maonero angu ndeyekuti chekuita chaizvo chinotinetsei pakuti muri kuona tikati ngatipinde mustreet tiri kurayiwa nepfuti tiri kubayiwa iko zvino izvi takanga tichiona mavhidhios nekuti ka2007 takaiterera every day nemumawhatsapp ndetete takatarisa zvinobva kumusha kwedu chii kuitika ikoko. Wane ZCT uwayawaya wakasungwa wari paofisi wasina kudemonstrata wasati vademonstrata vachitori muchii maofisi inaisanamboona mutemo wakadaro basini tiri munyika dzawa munyika dzawatorwa kana kumbonzwawo zvinoitikawo kune dzimwe nyika kuti munhu anosungwa asati apara mhosva udzvanyiriri huri kutonyanya kutokura munyika medu. Saka mai izvezvi vanhu vari kuzama kuti izvoni zviregedze kuoneka tifunga kusaidi kwavo vananga vachiti izvoni tikasunga vanhu vasati vademonstrata mumastreet zvinonzi vanhu vakagarika havasingazivi kuti izvo vari kutoita izvezvo zvekurambidza munhu kuti vaite vaexcise mumarodhi ka zvinototi zvioneke kuti no vanhu vari kudzvinyirwa nekuti katiri katarisa paya paya vanhu munhu asungwa haana kodzero yekurohwa
Aswada asi wanumaya waita chipina murui miyambo ya wakangu wa chula ni mapata siki. Wakangu wanyangaza chito wangu wanyangaza. Saka nyika hedi hei apaka oma. So ndriku wanda zukuti zoni munu weza na hizi chita dawa na chenda kusaiti zimwechete. Pachana hizi wa MVC nukuti ilikuti zoni iyo. Wacha pono zuwaru kuti kwa pide murui. Munu weze kwa kwa mtari blawa ya gweru kwenda kwa sababu zimabu yezu uhoru. Wanareke zekuti weo wabunga waeno mwajitaro wa ku Zimbabwe tozo kato njika edu ya pambengu kuna ubudi kwa toko kuna ubudi za tikadaro wanaiswa kabuda mu Zimba kwenye zekuti wa mwano salamu wa mwachibuda
aywa tinotenda nekupinda mshirongo wa mkoma javu
ndatenda mkoma tonga ndatenda taku kutaya wakoma na kuti muwe takachita sara kuti tika wina mchawu ya omji tefe nyuraburi mkuno kumusha manje hei zvakona ngakabva pa achidatsira paimuri iko kuna kuti mukaya zvakadai so hatizotombozwi chiro saka muri kutochibatsira kuti kutonzwawo pane mi kuti zvakamira sei kumusha saka rambai makadaro rambai makadaro musadzoke kumasure pachimbo rambai muriyo kusvika nyika yanaka muchitipa maso kuna kuti mukauya tibva tatofanana pacho tinozonzwa kunoku
hanzi kwa pakarasika hakata
iya pakarasika atumundu weza akota iyo wacho wezano wacha kana paino wakangu wachisaputa zantebu waku zona kute no takara sika peku votera iko zonezo waku zona nikuti ahadi zoezo waifungi zaudi vishaita zo ziriza apana mna hizi fungi zirabani nyanyani kwa nezano afye nisu kwa hizi zizi kaya zona kute haewa hawa kuru hawa na kwa hano indaba hawa zizo waku fana na akaba na akana akapide ya kuzinezo apana kwa nida kwa hangu fanana
ayo atino tenda mkoma javu muzoge mbuchirongwa sondoro no uya
nda tenda mkoma tunga nda tenda
thank you so much javu there calling us from South Africa ya kala njenga vantu abanengi usola ika kuliba ndelibusa ya uhulumende ujavu uti abantu babe cabanga ukuthi umongameli njengoba umgabe sebemshayile bamfake eceleni isokungene ubaba umnangakwa uthi jabo abantu babe cabanga ukuthi hayi into seziyolunga manje kodwa cha akunjalo umumo wezenoto uqhubeka umuvi kodwa uyakhuluma ujabo uthi hayi emzansi ba yaziphilisa mpela uyaphandela imuli yakhe timbo torazwe kare mumwe mtereri mkomata wanda makadi yenyu mkoma wangu
ya ndi mkoma jonga
ndi ngomo jonga mkoma wangu
alright angomo hei wangomo zaka tanga muno mwatiku mwantu tafuka zinzuruto omera wani mwana waifungwa pangwe urumendi ya icha wacha ango sarenda omasi bako sira wacha nisa nekuti hei zinzuruto omera wani mkatime nyika mwana awasu chato na zinzuruto kuzimbabu zamurko na kana kuzimbabu wa zinzuruto omasu zawushaika zinzawita ase zoti wana wazo wetu tatu abapapu zao bisa wamu gabe pangwa na yo vacha wabu na mko zesera masi mbaku MDC noti ayo zantia chaya ichia kwa ichia kwanza kwenda kutu wana wabu wakunga liku buma kuchoka chingorepo ndeje wato wabu to zesera wana 2008 ndesha fra 2008 kwa zwa kwenda kutera tungo zitawara uti ya wabanacha wano kwa nisa kuto mbaita kutu wabu tongo wabu tongo wabu to bila nyika chaya chaya ndesu yoyo mko sara kite surugitika mene mungu zono wateni koma wangu
ndingabvunza imimi mukomangu inini handibvumizi kutaura pfungwa dzangu pano apa
ya noti pfungwa dzangu ndozvandirikutoonawo kutoti ava vakana vatosirawo vachamisa vataura kuti marechen takabirira vasiyavo vaona ine mvira yekusira vachamisa chigaba nekuti iwo chaivo chaivo nyika vaikwatsoisumudza vaita vaitireti panyaya yenyika nekuti koromi ndiyo yakuramba iri kutonyasa kuramba chaiko chaiko zvinhu zvinoda vachamisa zvinotarisa zvinhu zvakutoshaika mashopu zvinhu zvakudini munyika muna mari mabhondi nota vakapesa vanhu ndekutotorera vanhu mari nekuti haungamboti wopuwa pepa ukatumira mari ubva musouth africa ari marhanzi vasvika vanhu vaya vanopuwa mabhondi mari isingatengi iwatumira mari chaicho vanopuwa mapepa
sakamkoma tawanda kusouth africa kwamuri ikoko mabasa ari kubatika here muri kushanda
ya ini ndiri kushanda hangu but pane vamwe vandoona vasingatoshandiwo vanongwaitomira mumarobhoti masoisa zvati zvinhu zvakatooma
Saka muriko gona kuraramisa muri yenyu ku Zimbabwe.
Ya ndikwanisa kuraramisa hangu muri yangu.
Aiwa, tinotenda. Zvakanaka zvakadaro mukoma, rambai muchichengeta muri.
Ya, but toda kuichengeta tiri kunyika yedu yechibaro, kutatika berekerwa. Muno munyika yevatorwa, vakada kungotidzinga nguva any time vanokwanisa kutidzinga. Saka taikumbira kuti vakupenyu nyika kana uchizvinzwa namunangagwa, vasiya masimba vanhu vanokwanisa kutungamira nyika kuti ione kudzokera kumusha. Muri dzedu dzisakurira muno munoti malanguage avanodzidza muno maasiro yedu. Tofanira kudzidza language yedu yekumusha kwedu kuZimbabwe kwechishona iyo. Echindevere zvatikakura nazvo. Kuti vana vedu havazikwanisi kunodzidza chishona nodzidza chizuru muno kana mamwe malanguage ari muno. Nekuti zvinotozviviringa vana vedu nemangwana vevana vedu.
Aiwa, tinotenda mukoma Tawanda nekupina muchirongwa. Mudzoke zvakare svondo rinouya.
Tinotenda maita basa.
Ngutawanda ke lola useSouth Africa kuti hayi iyena uyaphanda uyasebenza ngakho uyenelisa ukuthumela imali ekhaya agcine imuli yakhe kodwa uthi hayi ekhaya kusekhaya ufuna ukubuyela kodwa ngomumo okhona akakhoni ukuphindela ekhaya. 4 minutes before the top of the hour as we wind down, as we wrap up our show. And the topic tonight is we are hearing from you, the young people of Zimbabwe, on how you are faring in the face of the ongoing economic challenges. Timbotora mtereri wa effort, ndopfunga wa effort wacha mtereri wedu wekupedzisira. Uzabanga umlaleli wethu wokugcina ke umnumzana effort. Va effort ndinomugamuchirai muchirongwa.
Yebo, makadiva.
Aiwa, tinofara kana muchifarawo.
Tinofara zvikuru. Ndiri mu South Africa imomo tiri kungotatarikawo sevamwe.
Ari kubatika mabasa.
Teoretics.
Ndati graft riri kubatika here.
Mabasa anongobatika sevanhu vari kutambura tinenge tisina zvokuita nekuti kana wabva kumusha uchi wazotsvaga mari hauchatsvaga kuti basa iri nderipi randakuita saka vazhinji tiri kungoita zvokungozvibatsira kutsvaga kungobata-bata mabasa emaoko tirimo muSouth Africa but kumusha home is the best I think you know but sicho chemiri kumusha parizvino haina kumira mhusha
saka toita sei.
The only situation, the only step we can take in that Zimbabwe situation is that we have to demonstrate a massive demonstration, but only in Fanara Kuba is directed by MDC. Since MDC, you know, everyone knows that MDC is in a support of Akawandi from Zimbabwe. So,
Mgoma effort kana MDC ine vatsigiri vakawandisa sei isina kuhwina sarudzo.
MDC alliance yakahwina sarudzo zviri pachena but pakaita vakabira zvinozivikanwa kuti yakabirwa sarudzo nezeki ikanobirirwazve kukoti. So we are saying that the MDC alliance ndiyo yoga inikwanisa kusimudza ikonomi yeZimbabwe so far. So ava takangomirira kuti vabvume kuti ai takabira sarudzo then popinda varidzi vatakavhotera.
Thank you there mukoma effort nguva ndizo dzatikana but thank you so much for joining us tonight.
Thank you, Tinotenda.
Siyabonga, Tinotenda. Zimbabwe, this is our show. We'd like to thank our listeners so very much for sharing your experiences in the face of the ongoing economic challenges. Let's make another date next week, same day, same time. Same radio station. I'm Tungamilinkoma. Good night, Zimbabwe.